Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 15, 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinodaira kuti nzvimbo dzakafanana chisengu dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusvika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvarese chinaya, saka ndinodaira kuti mvura iyi yawedzera zvakanyanya.
Vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutu mpengo remvura nemhepo rinonzi Idai, iro riri kurovawo mamwe matunhu akawanda muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevechidiki muHarare nhasi. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.38%. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaita musangano wechimbi-chimbi nemapazi ayo anosanganisira mauto, mapurisa uye masangano anopa rubatsiro kuti iite gadziriro yedutu mpengo Idai, iro rauraya vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nematanhatu kunyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Matunhu akawanda munyika kusanganisira Masvingo, Midlands, Mashonaland Central neBinga ari kutarisirwa kurohwa zvakasimba nedutu mpengo iri. Mukuzeya nezvedutu mpengo iri rine zita rechishona, tabata mukuru webazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vatichi zinyemba.
Dutu mpengo iri riri kuramba richikwidza kusvika pedo pedo atinoti kumabhodha edu aya nenyika yeMozambique. Saka ikoko mvura iri kunaya kunyanyanyanya nzvimbo dzekumanikaland. Maonero atanga achiita kubvira makuseni ndekutarisa kuti mvura yanga ichinaya chaizvo. Ndinodaira kuti nzvimbo dzakafanana chisengu dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusvika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvarese chinaya, saka ndinodaira kuti mvura iyi yawedzera zvakanyanya. Apowo chipinge nzvimbo dzakafanana naizvozvo dzanga dzichinaya chaizvo kubvira nezuro kurarira madekwana afuura aya, nanhasi dzaswera ichingonaya. Saka tinotarisira kuti mvura chaizvo, imvura yakawanda ichange ichiwanika kunzvimbo idzi. Saka nokufamba kuri kuita dutu mupengo iri kupinda muZimbabwe, tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzichange dzaakunayiwawo. Tichitarisa panze zvinezvi tiri muguta redu reHarare, tiri kuona kuti mvura yaswerera ichinaya, asi iri kunaya zvaichingoita zvishoma, asi iri kunaya. Saka ndozvatiri kutarisa izvo kuti dutu mupengo richaramba richipinda mukati, izvozvo zvichange zvichikonzera kuti nzvimbo dzakanyanyanyanya zvichitarisa kunge Mashonaland Central neMashonaland East naiyo Manicaland zvichange zvichiwana mvura nenyaya yekuti dutu mupengo iri riri kukwidza zvichienda nzvimbo idzodzo.
Chii chinokonzera madutu mupengo akadai aya?
Madutu mupengo aya zvinhu zvinokonzeresa atingade kuti zvinoitika mugungwa. Tinoziva kuti isusu maongororo edu dutu mupengo kazhinji kazhinji rinoda kuti riwane kudya kwaro kubva mugungwa. Tichitarisa atingati matemperatures aya, tinoona kuti pane matemperatures anowanika mugungwa anogona kuengerana ne 25 kana 26 or 27 degrees Celsius. Ndozvinopa simba kudutu mupengo iri kuti ringe richikwanisa kuzoita ukasha riri mumakungwa imomo nokufamba kwanenge ita saka saizvo zvidutu mupengo iri kuongora kwatanga ichita kuna zuva apfuura ranga chichishamisa chazvo ratanga riri Mozambique Channel ndokubva rapinda kunzvimbo dzakafanana neMozambique ndokuenda kuMalawi ndokudzokera zvakare mugungwa ipapo ndokubva raita ukasha ndokukura ndora zvengera kuuya kwatiri kunyika yedu yeZimbabwe.
Dutu mpengo iri rine zita rekuti idai rinova zita reshona. Zvinofamba sei pakusarudza mazita emadutu mpengo aya?
Chinoitika apa ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzeSADC nedzimwe nyika dziri mugungwa reIndian Ocean zvakafanana neMadagascar, Mauritius, Reunion, the Comoros. Saka nyika idzodzi dzinosangana pane dzimwe nguva mugore kana kuti makore mairi vomirirana kuti nyika imwe neimwe inge ichipa mazita vanosarudza mazita mairi. Nyika dzinogara pasi dzovirirana panyaya dzemazita dzinogona kunge dzichipiwa. Saka nyika unogona kuona kuti nokufamba kwenguva tropical cyclone ikazonge yawanika inogona kungosanganawo nezita renyu.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vaTeach Zinyemba vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU iyo inobatsira vanenge vawirwa nematambudziko akafanana nemafashamu aya vaNathan Komo.
Dutu mpengo iri aona zvarinogona kuita kuuraya nekudhemeja maproperties asi ndoda kutenda kuti pagadziriro yataita pari zvinezvi ndeyekuti patakangoudzwa nevanoona nezvemamiriro kunze takabva tatotanga kuparidzira shoko racho kubva nezuro tichiudza vanhu kunzvimbo dzakanyanyotaurwa nevanoona nezvemamiriro ekunze inova Masingo, Mashatland, the northern parts, the Mash East, then Mash Central, sekuti dzichakwataita nhasi dzanzi kana muMashonaland West. Diki mpengo iri rinogona kunanambira kusvika imomo asi nekuda kwekuti dutu mpengo iri sekuratidzwa kwataita nevanoona nezvemamiriro ekunze riri kukwira richiteedza rwizi rinonzi Zambezi ruchiwana simba zvakadaro tinotarisira kuti kwese kusvika kunana Bhinga ari muZambezi Valley tichange tichivaudza kuti vagadzirirewo parizinezvi zvatakatoita sebazi rinoona nezvenjodzi dzakadaro takatogadzirira maprovincial committees edu madistrict committees edu vese vari vakagadzirira takavapawo zvishoma zvatinazvo kuburikidza nemari dzekuti vakwanise kumanyamanya asi chazonyanyondifadza mukoma Blessing ndechekuti patadai musangano wekubvunza kuti umwe naumwe wedu akabatei taona zvichiendeka kubva kune vanotibatsira vana IOM vana Red Cross ana World Vision umwe naumwe ane chidimu chaaruda kuuya nacho ende ndichitaura nemi kudai tine marori ari kutotakura zvinhu kuenda kuManicaland kwatinofunga kuti ndokwatanga dutu mupengo iri.
Pamusangano wamaita wekugadzirira dutu mupengo iri ndevapi vamwe vanga varipo kunze kwebazi renyu reCPU?
Pamusangano wataita mukoma Blessing tanga paine vemeteorological department tanga tiine vamwe vecivil aviation tanga tiine vanhu vemapurisa tanga tiine masoja tanga tiine veIOM tanga tiine Red Cross Society of Zimbabwe tanga tiine World Vision tanga tiine Save the Children ndingarama ndichienda vaisvika kuma 35 pandaverenga paregis.
Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo vari parunare kukadoma. Tabatawo mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku avo vari kuChipinge pari zvino kwavanoti kuri kunaya mvura inotyisa.
Pari zvino ndiri pachinyezeka ndaane chitobva parimbi apa weather yedu iyi kutanga nezuro manheru ndopakatanga mvura kutanga kunaya tiri kungozwa nzvimbo zhinji zvekuti kwana achipinge nechekudhorobha kumvura iri kunaya zvekuti ine mhepo yakanyanya zvekuti pari zvinezvi vanhu vapindwa nekutya kwakanyanya nekuzvitaridza kuti dzimwe information dzatakuwana kubva kune vamwe vanhu zvirwadzo rekunaya kwato kwaakutoita uku kuchaenderera mberi uye kuchiparadza zvinhu zvakawanda nekuti kunaya kune mhepo.
Mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kuti vanoita sei kana pauya mhepo yakakura kudai uye kuine dutu mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kana kwauya dutu mupengo remhepo nemvura yakawanda kudai?
Pane zvino dzidziso yakapiwa vanhu ishoma shoma. Vanhu vazhinji vaingozvitora sezvinhu zvenhando kuti nogarai mudzimba kusangika dzidziso rakawanda vashoma. Izvi takangotiwo mazuva matatu angopfuura ndopatitanga kuchitanga kuudzwa vamwe vanhu zvekunyora mumawhatsapp nekutaurira vanhu kuti varemekedze zvinenge zvichitaurwa nevemet. Pandingada kuti pachokwadi nekuti ruzivo rune vanhu rushoma, vanhu vachiri kutofamba vamwe. Ini pandatomboda kubuda kuenda ndanoti ndangada pindwa nekutya ndikatopindika ndingati gare mumba. Asi ndirikuona vazhinji vanoramba vachingofamba vachigadzira rwendo rwavanga vainarwo, vanda kuenda kuHarare kana kuenda kune dzimwe nzvimbo. Havasi kuita sezvaanga zvichitaurwawo kuti endai kunzvimbo dzakakwirira.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge. Vechidiki nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavavaudza kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwakaiswa muzvikoro kana kuti new curriculum hausi kuzobudirira sezvo zvikoro zvizhinji zvisina macomputers nemasaisai eInternet. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anga ari pamusangano uyu anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa avo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano uyu vaudzwa pachena nevechidiki pavapiwa mukana wokuvabvunza mibvunzo kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwenew curriculum hauna chauri kuzoburitsa. Vechidiki ava vati kushayikwa kwemakombiyuta pamwe neindaneti muzvikoro zvikuru sei kuzvikoro zvekumaruwa ndiko kuchaita kuti urongwa uhu hushaye zvahunobuditsa, sezvo vachiti zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa munew curriculum zvichiitwa pachishandiswa makombiyuta neindaneti. Mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu uye achiita zvidzidzo zveudzidzisi paBelvedere Teachers College muzvare Mesi Ndava ndeumwe wevari kuda kuti hurumende isendeke parutivi chirongwa chenew curriculum ichi yopa vadzidzi mari dzekuti vakwanise kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo kana kuti magrants. Muzvare Ndava vati vechidiki vakawanda munyika zvikuru sei kumaruwa vachasara vari marovha kana hurumende ikaenderera mberi nenew curriculum iyi.
Inini hangu semunhu ari kucollege its like government dai yanga yadzosa magrants nokuti noyazoona kutoti patinovhura vamwe vana havasati vaita se vabhadhara ende vamwe maresults vanopedza kunyora havasati vacollege, so government zvivi vanofanira kudzosa futi magrants ayaya apiwechi vana vechikoro. I think vanenge vabetsera ipapo. Then new curriculum yavo its only cases for vana vari mutaundi vari kumusha. Tikatarisa tikona kupa example yekwachivi udavira hakuna magetsi, but vari kuti curriculum ndeinternet hakuna magetsi, saka vana vacho macomputers vachona mawana sei? How do they learn macomputers?
Asi pavatura mashoko avo pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kusimbaradza nyaya yekuvandudza zvidzidzo zvinoitwa muzvikoro zvevanoita mabasa emaoko kuitira kuti vechidiki vakawanda vagozokwanisa kuzvigadzirira mabasa avo vega. VaMnangagwa vati internet ichange yave kupinda munzvimbo dzakawanda munyika nenguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuparura kwavakaita tsinga dzeinternet kuBaitbridge pakutanga kwesvendo rino.
Is revamping our vocational training centers.
Hurumende yangu iri kuvandudza zvikoro zvemabasa nemaoko pamwe chete nemakoreji anofanira kuva musimboti wana mazvikokota vanofambisa nyaya dzekusimudzirwa nekuvhurwa kwemaindustry munyika yedu.
Gurukota rezvevechidiki muzvare Kesti Coventry vakurudzirwa vechidiki kuti vauye kubazi ravo kuzopa pfungwa dzavo kuti dzipinzwe mugwaro rehwaro huchatevedzerwa nevechidiki munyika kana kuti youth policy. Zvichakadai vaMnangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vasatore zvinodhaka pamwe nekushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vavati vanoda kuti munyika musagadzikane.
Kurudzirai kuti muchenjerere vamwe vari pakati pedu vanongoda kushandisa mukana wemamiriro akaita upfumi hwenyika kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokanganisa upenyu hwenyu pamwene upfumi hwenyika.
Mutungamiri wenyika atiwo hurumende ichavandudza zvose zvinodikanwa kuitira kuti vechidiki vawane pundutso zvinosanganisira mitemo yekuita mabhizimusi munyika. Asi mumwe wechidiki anga ari pamusangano uyu, Edmore Kambeva, ati achatenda maruva adya chakata.
Chatinonyanyokurudzira ndechekuti zvainenge yatipromisa kuti ichaita dai yakasika kuita, nekuti isu semayouth toda zvinhu zvinokasika. Nowanda wai vamwe mayouth ari kutengwa mumamisha umo vachiitiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri illegal. It's because vanokasikidzirwa kuitirwa zvinhu. Saka tingokumbira kuti zvayataura kana kuti zvaiye kutipromisa kuti ichaita ngaiitewo nekukasika zvichibatika, so that tokwanisa kuita zvinhu zvedu nenguva.
Musangano wemazuva maviri uyu uyo wapera nhasi wakarongwa nebazi revechidiki uye wapindwa nevechidiki vanodarika zviuru zvishanu. Musangano uyu wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzekuti vechidiki vangawane pundutso sei munyika uye kuti vechidiki vangaitei kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zinsta tinoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezvika makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.39%, zvakapedzisira kuitika makore gumi apfuura. Asi gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya, avo tisina kukwanisa kubata parunhare nhasi, vakazivisa nemuvhuro kuti vanofunga kuti mukupera kwegore inflation inenge yaderera kusvika pazvikamu zviri pakati pegumi negumi neshanu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zvanga zvichingotarisirwa nokuda kwekuti mitengo yakatanga kukwira zvakanyanyisisa, hurumende payakatara zvirongwa zvemari nezvirongwa zvemashandisirwo emari yehurumende musi wa 1 October, papapo wakagadzira maaccounts kuti ave nostro foreign currency accounts, inove mari dzokunze kwenyika, neRTGS foreign currency accounts, inove mari yemuZimbabwe. Saka kuchayoka ipapo misika yekunze yakasimuka chaizvo nokuda kwekuti yanga yakaiswa apa 1-to-1 exchange rate yacho, yanga isingashandi. Munhu anenge aine mari yake kunze kwenyika aiziva kuti mari yeuremu hwayo haungabhuenzaniswi neRTGS. Saka takaona ipapo mitengo yakasimuka kubva pa5% muna September 2018 ikaenda kuma21% muna October. Tikazoona zvakare kutanga kwegore rino pakakwidzirwa mitengo yemafuta musi wa12 January se150%. Chiro aizvo kuti pakawe zvakare nemweya wekusunda mitengo kuti isumuke, ndo zvatavakuona muna February izvozvi.
Tiri kunzwawo gavhuna wereserve bank vaJohn Mangudya vachitaura kuti inflation yepagore inotarisirwa kudzika kusvika kusvikamu zviri kana pa10% kana 15% mukupera kwegore. Munowirirana nazvo here?
Hatingaoni zvichiita, nokuti chokutanga mari yokunze kwenyika haisi kuwanika, uye zvakare kufananyatsonaya kwakaitika gore rino tinoreva kuti mitengo yezvinhu ichagona kukwira, nokuti tichange tichitenga zvinhu zvakati wandei kunze kwenyika maringe nokusanyatsonaya kwakaita kunze.
Tichitarisawo vaMangudya navamutori Ncube, gurukota rezveupfumi, muri kuona vari kutaura chinhu chimwe chete?
VaMangudya navamutori, mafambisiro avaita iko zvino anoti pesanei nezvaitaurwa na vamutuli Ncube nguva dzavakapinda dziyaidzi. Gore rapera vanga vachitaura kuti tichada kubvisa bond note, asi bond note haina kubviswa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa nyaya dziri kumatare. Mumwe mtedzeri wemutungamiri weMDC vaMorgan Komichi vabatwa vaine mhosva panyaya yavanga vachipomerwa kudare raMagistrate muHarare nhasi. VaKomichi vakasungwa musi wa17 yamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act mushure mekukwira patafura vachipikisa zvainge zvichinzi zvabuda musarudzo nesangano reZEC. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravaKomichi vaObey Shava.
Taenda kudare nhasi tichienda kunotambira mutongo waKomichi. Dare rabva ratura mutongo rokuti iyo rawana vaKomichi vaine mhosva yekuvhiringidza kuverengwa kwemaresults emusarudzo mutungamiriri wenyika neZEC. Nokudaro dare rati iwo ngavabhadhare $200 fine, kana vakashaya $200 vogara 2 months vari mutirongo. Zvekare dare raenderera mberi rikati iro 3 months dzasendekwa parutivi, zvichienderana nekuti vaKomichi havazopari mhosva yakadaro zvekare mumakore mashanu anotevera. Ndo mamiriro azvaita. Isusu hatina kufara nemutongo wataurwa nedare. VaKomichi havana kufara nemutongo wataurwa nedare. Saka vanditi ndiite mapepa nemande chaiwo timhanye kuhigh court neappeal yedu kuti zvaitwa nedare izvi tinoona sezvunhu zvisina maturo kana kuti nemumwe mutauro. Tiri kuti dare dai radzamisa pfungwa dzaro ranyatsokuongorora nyaya sezvazviri, risingafunge zvakawanda wanda zvisina basa, ringadai risina kuona vaKomichi vaine mhosva.
Saka makwanisa here kuti mubhadhare mari iyi kuti vabudiswe muusungwa nhasi?
Ichokwadi, ndichangobva mukubhadhara mari yacho izvezvi ndatosiya vatobuda vaKomichi vaenda kumba nemhuri yavo.
Gweta rava Morgan Komichi veMDC vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Tichiri panyaya dzematare zvakare, dare raMagistrate muHarare rapawo hurumende simba rekutengesa imba yekunyanga yevaive gurukota vaSevia Kasukuwere. Imba iyi inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu uye iri kutengeswa sezvo muchuchisi vaZivanai Macharaga vari kuti vakasukuwere avo vari kupomerwa mhosva dzeuori havasi kuuya kudare vachinyepera kurwara. Vange vachitarisirwa kupinda mudare musi wa17 ndira. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD iro rakambomiswa kuita basa nehurumende rinoti rakaendesa mapepa kudare repamusoro nezuro kuti nyaya yavo inzwikwe nechimbi chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanunuka Hwande weStudio 7 abata gweta riri kumirira COTRAD vaDenford Alimani vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Takafaila mapepa nezuro, so iko zvino takamirira kushedzwa kana jaji ari kuverenga manyaya yacho achinga awirirana nezvatiri kutaura kuti nyaya iri agent. Registra vanokwanisa kungotifonera anytime.
Asi pari zvino sangano iri haribvumidzwi kuita basa?
Hongu, iko zvino izvi nemamiriro azvakaita isu takangoadvisa kuti haingomira ichingoenda kucourt kuti tiwane order inovabvumidza kuti vaoperate.
Asi ivo tsamba yokushanda vanga vainayo here?
Vana vakaregister trust. Trust yavakaregista iyi haide permission yaminista oro yaani kuti vaoperate. Anyone can register a trust like me mukoma Hwande, munokwanisa kunguuya muregister trust iri muzita renyu, maybe the family trust kana kuti business trust or whatever zvamune muchida kuti muite netrust iyo. So hapana mutemo unoti ivo vainofanira kuregista na anyone pane zvavane kuita izvo. Over years vakaita a lot of interactions nemagovernment departments akawanda, organization inotozikamwa and notoremekedzwa steric. Saka this particular action came as a complete shock kwavari kuti takungonzi tiri legal makore ese aya taioperata muchinyorera tsamba muchitokumbira sometimes kuti vabatsire pane mapublic events zvabvanika.
Kumiswa basa kwavaitwa uku kuri kuaffecta vanhu vakawanda sei uye nenzira dzipi?
Vane membership onorada mabeneficiary angava kusvika kuma 5,000. Vaibatsira mafacilities akawanda anosanganisira fish farming nezvimwe zvinhu zvinongobatsira mumacommunities. Tichionawo necorrespondence dzavakatipa aitaridza kuti vaicommunicata nemaorganizations egovernment akafanana nana Zimbabwe Human Rights Commission, Ministry of Education. Ndiri kuona sekuti organization yanga yatsimuka zvakanaka iende ichiita mabasa anga achiappreciatewa nevanhu mucommunity including vanhu vari mugovernment, zvokuti I'm sure
pane vamwe vanhu vemugovernment vavangabudi zvavapachena asi vanenge vachingoti polisi ndeipi zvaapitika.
Avo vanga vari gweta recotrand vadenford alimani vanoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights vari parunare kumasvingo natanonoka wande westudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru azivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri vazhinji vavo vari vana vechikoro vakafa zvitevera kuondomoka kwechimwe chikoro muguta reLagos muNigeria emusi wechitatu. Vanhu vangangosvika makumi mana nevapfumbamwe vaurayiwa nhasi mukurwiswa kwaitwa nzvimbo mbiri dzinonamatirwa nevechitendero chemoslem muguta reChristchurch muNew Zealand, zvanzi nemutungamiri wehurumende amai Jacinda Ardern, chitiko chemhirizhonga yemhando yepamusoro. Munhau dzemitambo vasigiri venhabvu munyika vane mukana wekuona chikwata chine mukurumbira muAfrica uye chine mukombe weCAF Champions League cheEsperance icho chiri kutamba neFC Platinum mangwana kuBaba Field Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Esperance yakasimudza mukombe weCAF Champions League katatu uku FC Platinum iyo yakapinda muMini League kekutanga iri kutatarika zvakasimba ichikwanisa kungoita mapoints maviri chete pamitambo mishanu zvichireva kuti ndiyo iri pasi mugroup B. Esperance ndiyo iri pamusoro mugungano iri ine mapoints 11 chete. FC Platinum yakatobuda kare makwikwi aya zvekuti changosara kungobudawo nechiremerera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi. Pamusoro pemikombe mitatu yeCAF Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neweCAF Confederation Cup. Payakapedzisira kutamba makundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa mutambo wave kupera vakatungamira 2-1. Mutambo uyu ndokupera uri mangange 2-2. Mumwe mutemberi wechikwata ichi muzvare Olivia Mshipe vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates Orlando Stadium masvondo maviri apfuura inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Vakadzokora matambira vakaita nePirates, pavanopinda mapoints vanototora.
Asi FC Platinum inenge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemakadzi avakapiwa. Vatatu ava vanoti Gift Bello, Elvis Moyo na Kelvin Madzongwe. Pavakatambira kutinis, FC Platinum yakarohwa 2-0 mumutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa. Mune vamwe makwikwi anga akatarisirwa nevakawanda eUEFA Champions League, draw yemitambo yemakota finals iyo yaitwa nhasi yamira yakadai: Ajax vs Juventus, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City, Manchester United vs Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvedutu mupengo idai riri kurova nyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika 120 nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kweduti mupengo remvura nemhepo rinonzi idai iro riri kurovawo mamatunhu akawanda muZimbabwe. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 59.39%. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VO